vanokokera nhengo dzetriple sim paramende vaprosper mutseyami vaudza vatori venhau muharare nhasi kuti nhengo dzebato ravo dziri muparamende dzakasangana nemutungamiri webato iri vanelson chamisa vakabvumirana kuti nhengo dzavo dzitambire mari dzezvikwereti zvedzimba kubva kuparamende asi dzizvo zvinoirira pakubhadhara zvikwereti izvi
tine chisungo chatakati umwe naumwe anofanira kutevedzera zviri mumaringe nefomu reloan agreement raakasaina zvinotarisira kuti umwe naumwe member of parliament anga ane chivako chekuti anga achikwanisa kunge achigara achishandisa mari
vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauriri wetriple c vagift osalo siziva vati pane zvibvumirano zvakasainirana nenhengo dzeparamende nedare reparamende kuti dzidzosere zvikwereti izvi
chatinoziva setriple c ndechekuti hakuna munhu anotora mari yemataxpayers orega kuibhadhara nekuti kwatiri inoshanda oso kumadomestic and internal process edu kuti uri member in good standing
asi dare reparamende harina kuzivisa kunyika kuti zvikwereti izvi zvinobhadharwa sei uye nemadhora ekuamerica here kana kuti uremu hwedhora pachikero chebhanga rerbz kana kuti kumabhanga akazvimirira vanokokera nhengo dzezanupf mudare reparamende vapupurai togarepi vati hazvisi zvitsva kuti nhengo dzeparamende dzipiwe zvikwereti neparamende
kungangovawo kungotaura kwevanhu vava nenyadzi sezvo vakambenge vari chikwereti ichocho havachidi iko zvinovava kuti gashi chibhadharwe saka kungoitawo politics
asi mutauriri webato rinopikisa repatriotic zimbabweans iro risina kana nhengo imwe chete muparamende vashelton mupambwa vati nyaya yezvikwereti izvi yaitirwa kuti mapato ari muparamende awane mari dzekushandisa kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rinouya
mari iyi yapuhwa nguva yatakatarisana nenguva yesarudzo gore rinouya zvichireva kuti izvo vavachange vachikombita navo vasiri muparamende iko zvino vachange vari at a disadvantage nokuti ivo vanenge vaine ma40,000 ekuenda vachigadzira maposta kutenga vanhu nekuita mamwe mabasa
asi vatogarepi vati izvi ndezvemugodzi matsuro
mapolitical parties kana achienda kusarudzo anozvimiririra isu sezanupf tinosponsiwa namamembers ezanupf
nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaishanda nesangano relabour economic development and research institute of zimbabwe dr prosper chitambara vati hapana chakaipa kuti nhengo dzeparamende dzipiwe zvikwereti neparamende asi vati zvikwereti izvi zvinofanira kubhadharwa kuitira kuti zvisakanganise upfumi hwenyika
munhu wese angowana chikwereti kuhurumende tarisiro yake ndeyekusadzosa mari iyoyo iyo ndo yatiri kuti moral hazard mueconomics ya saka izvozvo zvakaitika zvinokanganisa mafambiro ezveupfumi munyika saka munhu anenge apiwa mari nehurumende mari iyoyo inofanira kumekwa shuwa kunzi yadzoserwa kana yanga yapiwa ichinzi imari yechikwereti but kupiwa kwechikwereti nehurumende whether kuvarimi whether kuma mp whether kuma minista izvozvo hapana chakaipa
nhengo dzeparamende dzakapiwa zvikwereti zvemari inoita zviuru makumi mana zvemadhora ekuamerica $40,000 pamunhu vatevedzeri vemakurukota ehurumende vakapiwawo mari inoita zviuru $350,000 emadhora kana kuti $350,000 uye makurukota ehurumende akapiwawo zviuru $500,000 zvemadhora ekuamerica $500,000 pamunhu aka akasike kutanga hurumende neparamende ichiita izvi muna 2015 rbz yakapa makurukota ehurumende nhengo dzeparamende vakuru vemauto nevamwe vanodyidzana nebato rezanupf zvikwanisiro zvekurimisa zvemari inodarika bhiriyoni imwe chete yemunyika mushure mekunge vakawanda vavo vatadza kubhadhara chikwereti ichi chakazotorwa nerbz zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi nemasangano anokweretesa mari akaita seimf neworld bank zvakakanganisa upfumi zvakanyanya ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore